Tange takatarisa madingindira mana atinenge tichiita hurukuru zeya hurukuru pamusoro pao. Dingindira rekutanga richienderana nenyaya yelobbying and advocacy yekuti zvinhu zvatiri kuedza kuti tizokumbira nekuti nekuloba kuti hurumende nekuadvocatira kuti zvinge zvichiwanikwa muZimbabwe ndezvipi. Tichitarisa nyaya yemasalari evarairidzi tichiloba kuti masalari wayo awedzerwe tichiadvocata kuti vadzidzisi vatambire mari inokwana inoita kuti vaite basa ravo vakafara. Tichange tichiitawo advocacy yakawanda panyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira zveutano hwevanhu, zvinosanganisira zvemamiriro ekunze, zveclimate change. Ndozvezvimwe zvinhu advocates dzimwe dzati tichiita. Saka Congress yedu ichadiscussa padingindira iroro relobbying and advocacy, yobuda negwara rekuti for the next 5 years ndezvipi zvinhu zvatiri kuzoadvocata for kuti zvinge zvichiwanikwa nevarairidzi nevana veZimbabwe nevarombo vose. Dingindira redu rechipiri rinenge riri recapacity building, apo patiri kutarisa kubuilda macapacities emacommunities edu kuti anga ari more resilient panyaya yeclimate change, kuti ndezvipi zvatingaite kuti builde macapacities emacommunities edu, ndezvipi zvatingaitewo kubuilda macapacities emamembers edu kuti akwanise kunge achirarama munyika yakaoma kudai, ndezvipi zvatingavadzidzise kuti vaite mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Ndiyo zvipi zvatingaite kuti tibuilde capacity organization chaiyo chaiyo kuti organization yedu inge ichikwanisa kuramba yakamira panguva yairi kuzunguzwa zvakanyanya nestate iri kutirwisa ichida kuparadza gungano redu rematicha. So ndozvodingindira rechipiri. Dingindira rechitatu, tichange tichitarisa nyaya yekubatana nemamwe maorganization akasiyana siyana nekukusha mashoko. Apa tichange tichibuda negwaro rekuti kuti networking yedu kuti ibudirire, tinokwanisa kunetworka nevanhu api vatingabatane nawo kuti tikwanise kuita muso uchirwirangwe panyaya yematambudziko atosangana nawo, kubatana kwatingaite nemaparents kuti tiite chirwirangwe panyaya yekusumudzira dzidzo yedu, kubatana kwatingaite nemamwe maunions nemamwe maorganizations kuti tiite muonera pamwe panyaya yematambudziko emuZimbabwe. Chechina chatichange tichiita hurukuro nazvo, dingindira rechina richange richingotarisa nyaya yekuti mamembers edu seatuzitoita sei kuti agare achiwana maservices akanaka, maservices anoita sana funeral services, maservices akaita sekuti awane medical, maservices ekuti awane maloans, maservices ekuti awane mastains, maservices wakangosiyana siyana anoita kuti vararame upenyu hunenge huri nani. Padingindira irori tichange tichizobudawo zvenenzira dzatingaite dzekuti tikwanise kuwedzwa vamwe vatsigire kuti vabatane nesu kuti tikwanise kuita makambeni zedu azove nemutsindo kana tichinge taboka rakati kure.
Kune avo vanoti zvinangwa zvenyu zvawandisa uye hazvisisina kunangana nemihoro yevarairidzi chete, zvava zvematongerwo enyika nekuti tinoona kuti mava kudhila nezveclimate change nezvekushayikwa kwemvura mudenga. Munoti chiipa nenyaya iyi?
Varairidzi vanhu vakangofanana nevamwe, mvura ikasanaya tine minda yedu kwatotorimawo kusirira kutokohwewa, tine ana mai vedu, tine vana vatodzidzisa vanoda kubva vadya kudzimba dzavo. Kushayikwa kwemvura kunoafekta tese, kuchinja kweclimate kunotiafekta isu sevarairidzi. Tine basa gurusa rekuti zvi kwatodzidzisa vanhu ngatikodzisadzidzisei vana kupasa mukirasi chete, titodzidzisawo nezvekuchinja kwekunze izvezvi. Ndosaka tine maticha ana geography, agriculture zvimwe zvinonove utesi hwatotarisira kuti hungatoshande kusimudzira nyika. Kushayikwa kwemvura kunotiafekta nekuti toomwawo mvura tiri vanhu. Hakuna chinhu chinonzi chimusataure nezvacho nekuti mungori varairidzi. Kana magetsi kusina, dzimba dzedu hatikwanise kubika, hatichitorowo vanhu. Saka zvinhu zvose zvekuti tikange tichiita hurukuru, tinoitawo zvisungo, topa muonero muono wedu kuvanhu vanenge vachitonga nguva yekuhurumende iriko kuti tarisitarisa panyaya yeclimate change kuti dai maisa izvi isu tichaita izvi, panyaya yekushayikwa kwemagetsi dai maita izvi isu tichaita izvi. Saka hapana chakashata pane izvozvo, hapana matongerwo enyika aripo. Inyaya yedumbu revanhu, inyaya yekudya, inyaya yekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu, inyaya yekuchengetedzwa kweenvironment yedu. Inobatsira murombo wese, inobatsira munhu wese chero ane mari kuti earth yedu irambe ichichengetedza mamwe majenerations achateera kumberi. Ibasa reumwe neumwe chizvarwa chepasi rino rese kuti tibatane patichirwisana nenyaya yekushanduka kweku.
Panyaya yokudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro mwedzi uno, sangano renyu rakamira papi?
Chisungo chakatoitwa kare ne National Executive Council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya muhoro yedu yagadziriswa. Zvatichange tichingotozoita chete ndechekuti panovhurwa zvikoro tikutokurudzira kuti varairidzi vatichere pavanenge vasikaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo kumavanogara kumamana kwavo kwavanogara ikoko vabatsire vana vese vevarombo vanenge vauya kwavari vavadzidzisire kumba ikoko. Satiri kuramba hatisi kuramba kubatsira vanhu sesu, tikuramba zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanotora mari yese yenyika vachizvidyira vachikwira dzindege vachiwedzera mazimota vachitotenga nendege chaidzo asi mari yekuti vaise muzvinhu zvakakoshera nyika vasingaisi. Saka isi tiri kuti hatingaende muzvikoro zvinonge zvine hurumende zita rehurumende iyoyo isiri kuramba kupa maservices kuvanhu isi toshandira mahara. Saka tiri kuti kana tisati tatanga kubhadharwa mari yedu yatinodeserva sevanhu tichange tichingogarawo kudzimba dzedu asi tichange tichibvuma kubatsirana nevarombo vese vane vaida kuwana dzidzo. Tichikurudzirawo mamatisha kuti aite seizvozvo vana vevarombo vasapani shiwe nekuoma kwaita zvinhu vachivadzidzisawo mahara kana aine zvaanenge atendwa nazvo ndizvozvo asi kubatsira tirambe tichibatsira asi kumabasa hatizoendi kusvikira nyaya yemasarari zedu yatagadziriswa. Hatingarambe tichishanda vanhu vari kubata pesi yenyika vari kutora mari yedu vachizvidyira vachisivaya kana shoma yavangaise kuhealthcare, vangaise kueducation nezvimwe zvinoita kuti nyika ifambire mberi.